Mutongo wedari la Major Street, vala nzini nguwe, vala sa chikumbiro che mtoruwe na uopo uchingono, che utinya ayaru kupomerwa, ye kuburitsa manyepo iraskwe, vashipachiko nziro chimwechete chakapigwa panyaya wa job skala nezuro, chokuti mutemo urukushaniswa ne urumende kumpomera moswa, uripa mutemo kunyange hazo magweta ake, ajiti mutemo uyu waka raskwa ne dari pa msorosoro mnyika, Reconstitutional Court, rimwere magweta ake, va Harrison Nkomo, vatenda kuti izvi ndizvo zvaita. Mudare
tiri kubva mudare panyaya yava hopo uchiona apo tatiri kupidzana nevehurumende kuti aiwa hafani kunge achitongwa nekuti mutemo wamuruda kumunyisa naye mutirongo wakabviswa nebumbiro romutemo pamwe chete nedare guru reConstitutional Court asi naizvozvo mutongi ati aiwa kwete mutemo uyu uchiripo saka chikumbiro chedu charaswa saka tabva ipapo tabva taendera mberi kuti aiwa vachingono vange vachitongwa vachibva kumba mushure bekunge badhara kana mari yechibatiso chikumbiro ichocho chichanzwa mutongo wamutongi mangwana nenguva dza 10 o'clock
chingono pachake audza mutongi wedare papiwa mukana wekupa hufakazi mudare kuti vanochengetedza vasungwa havasi kutevedzera zvakaturwa nedare kuti asakwidzwe mumotokari nevamwe vasungwa sezvo achifungidzira kuti anogona kunge akabatira chirwere checovid-19 paaive kusouth africa ati nhasi aunzwa kudare ari mumotokari yanga ine vasungwa 52 vamwe vacho vanga vasina kupfeka zvipfeko zvekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 zvakaita semamask zvaati zvinogona kuisa vasungwa pamwe nevanochengetedza vasungwa panjodzi yekubatira chirwere checovid-19 chingono ati ave kuita mapundu kubva paakatanga kuiswa ngetani idzi vankomo vatsinhira kuti dare raratidza kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nevekumajeri izvi
chichemo chavo vari kuti idzo mbira dzakondo dzavari kuiswa neavo vanovachengetedza vari mubatwa kwenyu muvari mutirongo havasi kunge vachitarisa kana kutarisa kodzero dzaivova vachingono chokutanga nyaya yesocial distancing chechipiri nyaya yekuti mahandcuffs ivavo anenge akachena here kunge asina utachiona hwecovid-19 uye vanga vachiti havasi kubatwa zvakafanana nevamwe vasungwa vamwe vasungwa vari kuuya vasina kusungwa mbira dzakondo asi ivo vane mhosva yedigi diki vari kuuya vari mumbira dzakondo
chingono asvitsawo chikumbiro chekuti atongwa achibva kumba chikumbiro icho changa chipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi amai Nancy chandakaona vanxuve vati vachatora mutongo wavo mangwana pachikumbiro chachingono ichi zvichakadai vasikala vanzina vanduna vadzoke kudare mangwana apo pachatanga kunzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba kwavo rimwe remagweta avo vapaida mwoyo saurombe vatenda kuti vasikala vasvima misodzi padare vachigunun'una nemabatirwo avo vari kuitwa nevekumajeri
vasikala vari kuunzwa kudare vakaiswa maleg irons nemahandcuffs zvinova zvisiri pamutemo nekuti vasikala is not a dangerous criminal uye dare rakasotura mutongo kare wekuti maprisoners haafani kuunzwa ari mumaleg irons nemahandcuffs saka taisa izvi pamberi pedare dare rati iro rakuongorora kuri kudaidzwa vakuru vekumatrongo kuti vauye vaise pamberi pedare wai vari ku Twitter vasikala nematwitiri avari kuvaita
chingono navasikala pamwe chete nemutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ekuti pane mwana akarohwa nembhoma neumwe mupurisa wemuHarare akafa zvichitevera imwe vhidhiyo yakatenderedzwa nevanhu vakawanda paindaneti asi mutauriri wemapurisa vapounyati vakaburitsa mashoko vachiti mwana uyu haana kufa haana kurohwa uye haana kana kukuvara zvakazoita kuti vatatu ava vasungwe asi vasungwa ava vanoti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.